I think the last thing I'll say is the president really is about human living and others. Waka Bama from Africa, he is summit, Joe Biden. Aziwa kati alikunikuinda iko kuka na masanchini achiripo. Kana mzibaku tuto shakita mabayaleta la rofusanga na mchitida na mchiri yao. Chito kila na yo mchiri yao kwenye mchitida masanchini. Saka isi liko mazi Amerika ya aida kutika chitoti. Chokuta kutila ya kubraiba. Zibaku kutu iwe kumateni ayo. Endi negotiate patebo kwa Amerika. Wao isi waka si sapa hii kama sanchini. Saka president kwa wabina nchawe hivu yeti Afrika Summit. Mineto kuita mungo kukula kanyika nyika ene waka nene wae. Ivo kwa Amerika wabalaisa kama sanchini. Kati alima chawe. Nini mama nila. Kutu nila kula wabina Amerika isi kubaki ita alima nifomu. Panya kama sanchini.
Ndikubate murume vacharumbira ndaida kuti ndikugadziridzei panyaya muri kutaura kuti vamunangagwa vakakokwa vakaramba kuenda kuno takataura na minister Shava vakati vari kunyunyuta nekuti vamunangagwa vakasiiwa kumusangana nenyaya yekuti vari pazvirango
haini information iyo ndanisina ine information yekuti president vakati vangamuyi kuAmerica iko kunyaya yekuti masanchini ngatanga adzisiwa kuti vapiri vave kuAmerica.
Regai tizwi kuna vadzokora. Tiri kuona kuti kune vana veZimbabwe vakaiswa zvakare pazvirango neAmerica nemanga makambani. Munoti nedanho irori?
Izvi zvinongoratidza kuti Zimbabwe haisi kuita zvainofanira kunge ichiita. Zimbabwe yakaudzwa ende inozviziva kuti chavanofanira kungoita chete kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Varegere kuponda vanhu. Vanhu vacho vanenge vauraya vasingasungwe. Ndonyaya dziri kuita urwa idzodzo vaJob Scala vari mujeri kwemwedzi inokwana mishani nevamwe vese venyatsime vakangosungirwa mahara hapana nyaya yavakakanganisa. Saka izvozvi kutyora kodzero ikoko kunoitwa navamunangagwa nezanu PF ndokuri kuita kuti vasashevedzwe kumisangano yakakosha saiyoyi. Ko mwana wamunangagwa akaendeswa pazvirango zveupfumi zvinokanganisa chinyika? Ndiye ega ari kurambidzwa kunzi iwe uri kuita basa rekupa mari muZimbabwe, uri kutora goridhe muZimbabwe uchienda naro uko neuko. Regera zvauri kuita izvozvo. Saka kuenda kwake pazvirango zveupfumi hakuna zvakunokanganisa nyika yedu.
Regai tidzokere kuna vavusango. Vavusango, manzwa zvataurwa navadzokora?
Yagara ingori dzakaziva kuti ndozvataurwa navadzokora navo zvakanyanya zvekutaura nokuti kana tipinda paredio tofanira kutaura zvinhu zvekuti kana vanhu vakateerera zvatataura nhasi gore rinouya vanofanira kuona shanduko in terms of matauriro atirikuita nepolitiki dzemuZimbabwe. Zvemahuman rights vadzokora mafantasi eamerica ekutiraya kuita things Zimbabwe anoitika machishandisa any means that the end tito zvakuni vana vadzokora nevana vabiti venyu navashamisa ndo vanogara vachiinda ndo vakaenda kunokereta masanchini ndo vari kuramba vachipoi masanchini atakapereta marambirei aripo rambai muchingoimponza ticharamba tichivaka Zimbabwe yedu masanchini aripo ticharamba tichibudirira ini ticharamba muchingokomplaina mucharamba muchingotikwereisa more endipo masanchini inyika yedu sevata tioi ichiendamberi ndicharamba muchivara vakawanda pamasanchini vadzokora asi izvozvo hazisi kuzivi zvinogona
vadzokora. Pindurai tinzwe tisati tapinda mune mumwe mubvunzo.
America haiudzirwe neCCC kana nevanhu kana navabiti kana kuti neni kuti itonge nyika zvirango zveupfumi. Vanozviona vega, vari kuona kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe voita zvavanoita. Iko zvino vaFred Zichava nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vakauya kuno vari kugara mahotera anodhura anoita ma$1,000. Tanga tichivaona ndiri kuno kuWashington DC vari kuenda kunoita basa rekushopa. Nezuro ndakapinda mumeeting yenyika dzinoita zveoil and gas. Zimbabwe yakaona oil and gas kwanga kusina kana munhu anga ariko, asi vanhu vakashandisa mari yenyika kuuya kuno kuita basa rekusonwa doro nekuenda kunoshopa. Izvozvo ndozvinoita kuti chero America yacho isainvite vanhu vakaita samunangagwa.
Vabvusango, tinoona kuti zvirango izvi zvakatemerwa vanhu vari muZimbabwe nemakambani. Panguva imwe chete hurumende yanga ichipembedza nyaya dzeriengagement vachiti aiwa zvinenge zviri kuratidza pundutso. Munoti
regime change muZimbabwe yakaramba kushanda vadzokora nemhuri yeyecc hazvishandi zvakaitika nokuti isu nyika yedu inei hatigondi irega ichiinda through regime change. Inofanira kuinda through the democratic way zvekuti you win my election and then wahuna you declare the winner.
Tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora,
Zimbabwe ZANU PF in particular is not a sincere trading partner. Vanonyepa vakauya kuno uku vanenge vachitaura kuti tichanoita zvakati nekuti vanozviziva zvavanofanira kuita kuti zvirango zveupfumi zvibviswe kana kuti zvisarambe zvichiwedzerwa.